DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 10 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uronga hwekuti pamapharmaceutical industry vaone kuti chii chingagona kuitwa nenyika yeKenya chichibatsira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana sana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi.
Hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial, kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubha vanhu. Chinhu chiri serious musozvitandimira.
Mauto matatu eZimbabwe National Army atongwera kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti.
Hatina kana dambudziko rekuti kuwanda kwevanhu, nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election, haisi general election. General election iriko gore rinouya. Kune mabai election 29 chete. Saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabai election.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe nhasi kubva kuKenya kumusangano wavanoti wanga wakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudyidzana munyaya dzezvokudzivirirwa kwenyika. VaMnangagwa vakakurudzira mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta kuti vabatsire Zimbabwe mukubviswa kwezvirango zvayakatemerwa nenyika dzokumadekoero. Nezuro vaKenyatta vakakurudzira nyika dzose kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zviri kuvhiringa nyika nevanhu veZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongoro enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Lainandlela vaudza Studio 7 vari kuKenya kuti musangano uyu musangano unokosha kunyika dzeKenya neZimbabwe, vachiti kudzidzana kwenyika mbiri idzi kuchabatsira nyika nevanhu vemunyika idzi.
Musangano wavari kuita uyu ndokusunganidza ukama pakati penyika yeZimbabwe neKenya, zvichibatsanidzira pakutengeserana kwatinoita nenyika yeKenya, zvichisanganisirawo zvekare nemainvestment. Tikatarisa nyika yedu nenyika dzese jekerere dzanga dzakasangana nedambudziko reCovid, asi tinoona zvekare kuti zvisinei neCovid pane hukama huri pakati penyika yeZimbabwe neKenya. Hukama uhu tikada kuutarisisa hunobvirira kure pakupambwa kwenyika mbiri idzi, uyezve unoramba uchienderera mberi nokubatsirana mukukura munyaya dzezvekurapa, munyaya dzekare dzetourism, dzinove nyaya dzinosunganidza ukama hwenyika mbiri idzi.
Chii chatingatarisira kubva murwendo rwavaMnangagwa kuKenya?
Chikuru chandingati chatingatarisira mukatarisa nyika yedu, inyika iri kusanganidzana nedambudziko rekushaikwa kwemushonga inogona kubetsera vanhu vanenge vachirwara zvirwere zvakasiyana siyana. chandafari ra chikuru pa urongwa wakaitwa wavasanganidzana nawo urongwa wekuti pama pharmaceutical industry vaone kuti chii chingagona kuitwa nenyika yeKenya chichibatsira chichibatsira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana sana. Tikada kutarisisa tichienda kune rumwe rutivi, nyika yeKenya inonyanyozemberana nenyika yeIndia. India inoiva iyo nyika inogadzira mishonga yakasiyana siyana, endezve tikada kutarisa zvekare India kana ichitengesera mishonga kunyika yeKenya inouya nemutengo wakadzikira. Naizvozvo tinotarisirawo kuti Zimbabwe ichaona kugona kuwanawo mishonga nenzira yakafanana nezviri kuitwa neKenya. Saka tinoona kuti hukama hweZimbabwe neKenya hukasimbiswa zvikuru, tinogona kubetserekana chaizvo.
Maizera, iyo Zimbabwe chii chaingaitira Kenya mukudzidzana uko?
Tikatarisa panyaya yebilateral trade pakati peZimbabwe neKenya, tinoona kuti Zimbabwe ino exporta zvinhu zvakaita seshuga, tobacco necotton. Zvinove zvinhu zvandingati zvakabata upfumi hweZimbabwe. Hongu zvinhu zvarerekera kune rumwe rudivi zvakonzeresa kuti zvinhu izvi zvanga zvichimbosupplywa neZimbabwe kuKenya zvinge zvadzikira. Tikatarisawo pane nyaya dziri kuti netsa dziri kunetsa nyika dzese, tikataura nyaya yemaweather conditions. Maweather conditions atiri kusangana nawo ari kuita kuti pasi rese rinetsekane, mvura iri kunetsa. Asi zvisinei hazvo, tikatarisa mugore ngati 2020 panofungidzirwa ipo kuti mari yakabva muKenya ichienda kuZimbabwe inosvika iyo pa 10.68 million US dollars. Inove mari yandingati imari zhinjisa inotogona kunge ichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe.
Matongero eZimbabwe nematongero eKenya akasiyana. Sekuona kwenyu, Kenya inofungei pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe?
Zvizhinji chaizvo zvatingafungidzira kuti vanofunga pamusoro pezvo. Tikada kutarisa tichibata kurukuru TV rema human rights, tobva tatarisa zvekare tichibata kurutivi rema sanctions. Zvinove zvimwe zvezvinhu zvataurwa naPresident Emmerson Mnangagwa vakati ivo tanga tichikumbirawo kuti President mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta manga madii kuti taurirawo nenyaya yemasanctions aya. Masanctions aya anove akonzeresa zvinhu zvakawanda kuti zvisange zvichifamba zvakanaka munyika. Hatingarambi tichingochema tichingokumbira nyika, nokuti masanctions tikada kumatarisa chinhu chiri kungoramba chichingobuda panguva imwe neimwe. Naizvozvo ndinoona sokuti akuve nechikumbiro ichocho icho after vabvumirana kuti takusainirana nyaya dzemabilateral ties, takusainirana nyaya dzemabilateral trade dzeinvestment nedzetourism. Zvinhu izvozvo zvakumbirwa navamunangagwa kuti tanga tichikumbirawo kuti muisowo shoko renyu kuti masanctions akatemerwa nyika yeZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe abviswe. Tinoona sokuti idanho rakanaka ratorwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika nezvekudyidzana nedzimwe nyika, amai Laila Ndlela vari parunare kuNairobi, Kenya neStudio 7. Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mokuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defense Forces General Court Martial aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye 4 Infantry Brigade iri mumasvingo anoti Fortune Dlovu, Ratel Manyanga naKainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa 5 mwedzi uno mushure mokuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira nachikunguru gore rapera mumasvingo. aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujere mushire mukuwani kwa aine mhosva dzekuba achishanisa futi asi izvi zvinonzi nevamwe hazvisi kuratidza sezviri kushanda vaimbova meja muchiuto vaGiles Mutsekwa vanhu vemutevedzeri wasadyaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoti kunyangwe hazvo mitongo yakadai ichifanirwa kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro ehupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
danho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muZimbabwe kuti vanhu vanotongwa kubvira padanho riri pasasi kusvikira wasvika kugeneral court martial saka prosesi yodanho rakatorwa iroro riri pamutemo zvikuru rakatedzerwa nezvazvo chinhu chiri kutitsamwisa chiri kutisuisa ndechekuti hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubha vanhu chinhu chiri serious musociety medu saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopeka sei izvozvo zvinomiswa sei
saka zvinhu zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa
chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrainwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma zvinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndecheurombo hwaita sei kubva wasvika ipapo unogadziriswa sei chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining nekuti ndoo panobva discipline chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudifendwa macitizen haikona kuataka macitizen
asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pane inonguva vamutsekwa
chinonetsa ndechekuti muZimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa chekutanga kwaJonga ndechekuti panofanira kugashirwa kuadhimitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe panofanirazve kubvumiranwa kuti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe chinhu chinofanira kuitika kuti zvinhu zviite improve
asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa neZimbabwe National Army achidzora unhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedza kumauto nemapurisa
misikanzwa yese haiperi nekurohwa neshamo
vaimbove meja muchiuto vaGiles Mutsekwa vanhu vemutevedzeri wasadyaro mubato reMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7 MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora yakatadza kuita musangano wayo nezuro paChinoyi Hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora ava vaifanirwa kutaura pamusangano uyu vakazoitira musangano wavo pamba peimwe nhengo yebato ravo vawiri nyambe mumusha unogara weruzhinji weColdstream. Vamonzora vakati vakatadza kuitira musangano wavo muChinoyi Hall nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemashoko emusangano uyu sezvo dzimwe nhengo dzavo dzainge dzisazire kuti musangano uchiriko here kana kuti kwete. Vamonzora vakati chimwe chakaita kuti vasaitire musangano wavo muhoro inyaya yekuti vainge vave kutyira upenyu hwavo sezvo nhengo dzebato reZANU PF neCitizen Coalition for Change kana kuti CCC dzainge dzichimbe mbeya mbeya pedro nipavaida kuitira musangano wavo
hatina kuzokwanisa kuita public meeting yataka tida kuita nepamusaka pekuti pakapane maissues pakapane maissues esecurity maona vanhu vezano pf vachitenderera paya vanhu vetriple c vanga vachitenderera isu hatikuda kuitwa drone in nyaya yeviolence
Pane kuti misangano yavo iri kuenda vanhu vashoma zvichienzaniswa nemamwe mapato vamonzora vakati bato ravo riri kuenda kunzvimbo dzine sarudzo dzemabyelection chete kwete kufamba nyika yose sezviri kuita mamwe mapato
hatina kana dabudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabyelection haisi general election general election iriko gore rinouya kune mabyelection 29 chete saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabyelection tiri interested seMDC tiri interested nekuziva vanhu vachavhota kwete kuti vanhu vauye kubva kuZimbabwe yese matimana ese kuuya kuwadi 4 chinoi
vamonzura vakati vakazopedzisira vaita musangano nenhengo dzavo vachironga mafambisiro avachaita nyaya dzekutsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo munzvimbo dzose dzine sarudzo uye kuronga musangano wavo mukuru uri kuitwa muHarare kuZimbabwe grounds nesvondo
tanga chitaura nevatungamiri vekuno kuchinhoi nemashonaland west nenyaya dzemabyelections ari kuitika musi wa 26 tanga chitaura nenyaya yokuti mapolling agents edu zvinenge zvakamira sei uyezve support candidate support yachapa kumacandidates edu yakamira sei ndo chinhu chekutanga chechipiri tanga tichitaura nenyaya yestar rally yedu yatiri kuita kuZimbabwe grounds musi wa 13 March musi weSunday saka tachikurukura
atabvunza nhengo dzetriple c kuti sei dzainge dzichimbeya mbeya pedyo nepaida kuitirwa musangano neMDCT nhengo iri kukwikwidza muward 2 muzvari Patricia Chibaya vakati vainge vasingazive nezvemusangano uyu uye vaifamba muwadhi mavo
inini ndasikatombozvizivawo kuti vanotori nefaction paurini inini wadhi ndiwo yawadhi yandiri kumiriwo yandiikupidza saka nini ndikutofambawo ndichitwa visibility yangu ndichitikuta dotdo ndichikwana mafly ndasikatombozivawo kutwa neprogram
Studio 7 yakatadza kubata nhengo yezanu pf iri kukwikwidza muwadhi umu vayasinyasini sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday mune nyaya inoti hurumende inokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vasiye motikari dzavo kumba asi vashandise mabhazi eZupco kuti vasaremerwa nemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari iyo iri kuramba ichikwira vachitaura nevatori venhau nezuro gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vanhu vanofanirwa kushandisa mabhazi eZupco panzendo dzavo nekuenda kubasa muNewsday makare nhengo dzeparamende dzinokurudzira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti vaone kuti vatori venhau vanoshanda nekugara zvakanaka sezvo vachiita basa rinokosha ivo vasina kugara zvakanaka Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi mugoma wande namugoma yajonga nevamwe vose vashamarari. Zvokwadi ndada kuti ndiwe kuti nepolitical violence iri kuitika muZimbabwe. Ko iyo Pollard yakanga ichingogara matare vaigadzira chii? Chavaigadzira kwanika vatengera nemota ikeno vanhu vaakungorohwa vaakungourawa chii chavaigadzira handioni betsero yavakaita ini yekuti poladhi neusi kwaku vakungotambisa mari dzenyika kutambisa mari dzenyika vanhu vachitambura kudai nekutengerana mota kuvharana vana vezimbabwe vasadero mani ndiotenda hangu ndini mafuka
Mamukaze pa Studio 7 apo Passion Java uyo ngadzoke kunyika kwake uyo marige kuda kuda kuzvita anotizira kuAmerica iye achivhiringidza zvino ndiye unokurudzira kurova kwevanhu Zimbabwe Passion Java uyo Gabi, Gabi, Koko, Beberongar Sainue, Bajon Javad, Zoka, Timudi Koko, Tia Mondes, and Pio Vinotunga Mira Majurugui.
Wadi pa studio 7 ana kuma chonga kwakadi 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 raya kuno kuri bobo sao naimi ana mkoma chonga we studio 7 ino nyepere watino tana chokwadi magadi boda ama boda wo se avuru wako iri boda rebed bridge raka jango faru wawani zii kuzirgui tike pavazi pana afunga kutibira marika naya abnanka kwe kufuraika boda mbosa edu ndeiku Modi shua kuenda kumusha tobata nambaridzi kusika ma 2,000 kuya kuno kusawa tuma 3,000 zvino buda here izvozvo mari dzakawanda kudaro ma 2,000 rand ma 3,000 rand kuvhura ikabhodha munanga kwavoye tingopindwa mapindo ataita munhu akabayiwa anongobuditsa kadhi rake ropepa resetifiketi recovid ramureva harina zvarinoshanda ramuroti sevhende chakuti awaziro kuda kudyira vanhu mari mahara bepa iroro ende kuri kushandiswa mapepa efeki vanhu achingobhadharana papoda munhu ngaabuditse kadhi rekuti akabayiwa achienda kumba kwake
Hallo, hallo, pa Studio 7 ndi David pa Johannesburg apo ndokumbirawo kuti ndikwazise rume anonzi Douglas Monzora ari paHarare apo ndichiripo paHarare ipapo ndokumbirawo mundikwazisirewo vakomichi ndiri papo futi ndozoda kukwazisa uyu musikana ari pablues musikana ari pablues uyu maikupe kumbirawo vestudio 7 mavafarisiriwo vanhu ava mundifarisiriwo vanhu ava nekambo kapacheso vanonzi mai utangireiko musindo ndapedza zvangu ndini diva pajohannesburg apo
makadi pastudio 7 kune vamwe vanhu vari muhurumende umwe vanoita basa rokunyepera macitizen ezimbabwe vana vezimbabwe vakafanana nataungandoro Agnes Mahomva Priscilla Chigumba vanhu ivava vaka vanhu vavatokava vavavarato vadambudziko ravane nyika here ukatara vana taungandoro unenge achitaura zvekuti kwahei pavana vari kubahwa necovid-19 chinotifadza hapana akafa ko kana vakazotanga kufa odi unoda kuzoona zvinhu zvashata unenge achingoti ha zvinhu zvakanaka achingotaura sokuti haazivi zvaanoita vana Agnes Mahomba kwekuchingoi tiri kungomhanya ivo vana Priscilla Chigumba kwekuchi hatiri kutoisa ichi vanhu vekuvhota kunzvimbo dzimwe dzakawanda hakuna kana vanhu havambozivi kuti kuri kurejistiwa kuvhota nanhasi kushati ivo basa ravo ve vachishandira kupi vanhu ivava
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bazi reamerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika redepartment of defense raramba kutambira ndege dzehondo dzerudzi rwemig-29 dzaranga rapiwa nenyika yepoland kuti dziendeswe kuukraine uko nyika iyi iri pakati pehondo nerussia Poland yakanga yati ichapa America ndege idzi kuti idziendese kuUkraine asi ichiti America igopawo Poland ndege dzayo dzakashandiswa uye dzinogona kuita basa rimwe chete iri asi America inoti haikwanisi kutambira ndege idzi nekuti America nenyika dzesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO hadzifanirwi kuonekwa sedzatanga kurwisana neRussia tabata vanongorora zvematongero enyika vadheni mwoyo kuti vatiudze zvizhinji
maonero angu ndekuti pane zvinhu zviviri panapa chekutanga ndechekuti America ne NATO vari kutaya kusaonekwa kunge vari kupindira hondo iyi se NATO directly vachi kuti varwisane ne Russia. Vari kutaya kuprevent that because Russia tesitoziva kuti inuclear power. And munhu ari kudila naye uyu Putin njere dzake right now hadzisi kunyatsonzwisisika kuti munhu anogona kutungidza manuclear kukafa vanhu vakawanda. So vari kutraya kupreventa direct confrontation in the hope yekuti vanogona kunegotiata naye kuti withdraw matroops ake.
Saka nyaya iri kuitika nemajetsi aya ndeipiko nhaye vamoyo?
Nyaya iri kuitika nemajetsi aya ekupoland ndeyekuti Poland iwo yavhuma kuti ndobatsira nemajetsi aya, asi hatisi kuda kuti majetsi aya asimuke from kunyika kwedu because then that means kuti Putin anozoti iPoland yakaita se yakabatsira nema fighter jets aya, then yobva yaita direct enemy yekuda kurwisa Poland. Saka Poland yanga suggesta kuti majets aya mafighter jets angaende kuGermany and then maAmericans overona nzira yekuti anoasvitsa sei kuUkraine kuti abatsire maUkrainians. So panapa ndo pane bongozodzo rekuti America iri kuti akasimuka from Germany, then again that means kuti NATO yaita sei yapindira hondo iyi. And so right now ndo pane dilemma.
Vamoyo, chii chiri kuitika apa? Ichafambiswa sei nyaya iyi?
Maonero angu ndeyekuti Poland inaipa yeUkraine. Ma fighter jets aya ma pilots anodiwi kuenda pinga muPoland oona nzira yekuti anoatora sei achidzokera nawo kuUkraine versus kuti aendeswe kuGerman uku. Then zvozoita conflict yacho, but I guess hazvakaoma ndozvandinotaure.
Munofunga kuti America ichata sei apa?
America iyo iri kuhopa kuti masanctions aaisa aya even aaisiwa nhasi ekubhana oil nenatural gas inobva kuRussia kutiuye kustate kuti mapressure yairi kuisa economically ichafosa Russia kuti ichinje maitiro idzosere masoja ayo. But again even the latest sanction oil handioni kuti inogona inoaffecta Russia zvakanyanyisisa because US hai importi oil yakawanda kubva kuRussia. MaEuropean countries ndio anodependa neoil inobva kuRussia and maEuropean countries aya ari reluctant kuti vabhane maimports eoil from Russia because it's winter right now and they are dependent on mafuta iwa anobva kuRussia. So nyaya yacho iri complicated but at the end of the day tikaona macasualties vanhu vazhinji vachirwa, takutanga kuona pressure inobva macitizens of the world vachiti hamungaregerewo vanhu vachiurayiwa zvakadai muchingoti hamusi kuda kupindira because muri NATO, so hamuda kuti kufe vanhu vangani.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya, uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi. Mauto matatu eZimbabwe National Army atongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanika aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.